got a decision to make. I got a decision to make. Tango vama muri masa undertaker. Daza ziva kuti life ichani shaker. Abandine ama kuzaka. Saka maka kalenda bandi chadzoka. Maybe ndika shandari mari chabaka. Mari baba ndipe chiedza. Ini ndisa rasika ndaenda. Ini pandoneta ndisa sarenda. Sarenda. One day ndakambo zvinyore rakatsamba. Chinja. I was like a growing up seya zvekutamba. Chinja. Chimbomira zvekunanaira kunge kamba. Chinja. Vamwe vana vanomuka vachishanda. Chinja. 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 Chinja.
Sarenda, sarenda.